Nekuti so far tatikati kana vangani vabairwa tikati 85% vane vana vane pasi makore 5 years. Pane zvinezvi hurumende ramping up efforts kuti tiine kwedzeremaining eligible kwedmal following the disease in Manicaland earlier this year. And then government yaita mudingatikati roll out national emergency immunization program targeting 95% of all children at the age of 5 in order to attain herd immunity. And then pari zvino ingatonzwisa kuti tiri kuitsei. Saka vaccination yaiitwa pese patikati mastatic facilities outdigitis vachizivisa mutingatikati hard to reach areas children below the age of 5 vaccinated irrespective of their vaccination status. Saka ndo chimiro chiripo. Saka nyange zvazvo tichitaura kuti takaita campaign yedu yemaAugust year 28 to 10 September ikapera, but vakaramba vachienderera mberi. Yatingati isizi moping up vange vasina kukwanisa kunge vakabayiwa.
Pane vamwe vaimboramba nekuda kwemakereke avanopinda nezvimwe zvakadaro daro, bazi rezveutano rikati rinogona kuzodaidza mapurisa. Pane pamakasvika here padambudziko rekuti makada kubatsirwa nemapurisa kana kuti vanhu vari kunzwisisa zvichiteerawo kushambadzira kwamuri kuita?
Hatina kumbenge takatora danho rekuti tiita kumapurisa, nekuti chatakakwanisa kuita ndo yekuti government yakaita reach out kumareligious leaders avo vanga vasinganyanyotenda zvekuti vana vabayiwe. Saka naizvozvo newo nekuzivisa yatingati public awareness kune munhu wese, zvichireva kuti haisingori bazi reutano kurerwa kwevana chete. Munhu wese anosungirwa kunge achiita public awareness. Anofanira kuzivisa kuti mwana anofanira kudii, anofanira kubayiwa. Zvichireva kuti hurumende inoti hakuna mwana anofanira kufa. Saka anotaura kuti macommunity engagement, tikurevawo madzishe, tikurevawo mapoliticians, tikurevawo masabhuku, tikurevawo machurch leaders, tikurevawo nevanhu vose vose vari mumatunhu ese kuti vaparadzire shoko irori. Nekuti haisingori ministry of health inofanira kutaura zvinhu izvi, but nyika yose kuti upenyu hwevana huchengetedzwe. Tichiti hakuna mwana nochazvidai of measles.
Saka sebazi rezveutano mungati here chirwere ichi chakusvika pekuti chinganzi chakukwanisa kuti chisarambe chichipararira, kana kuti nechirungu mungati chakuita here under control?
Nechinyakaa chirwere pachakatanga hamene kuti kuna 1963 here handiti, and it was conquered apa iadbreak yakazouya kureva kuti chirwere changamheri chakakundwa. Saka naizvozvo neiyeye effort yekubaya vana nekukurudzira nekuzivisa vanhu chinozokundwa zvakare chinopera.